Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikumi 22/2024. Makaterera kuStudio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masumuka mhepo yekubva yaakutoita kunge shani. Mari inoda kugutwa, ino vanhu vakaba vasingaguti kana kuita munhisi wayo mari. Kana kutohanywa kuti anewadzira wokudya toga kana kudya toga zvinorwadza.
Advocate Nelson Chamisa votaura neStudio 7 nezvenyaya yehuori watekeshera munyika. Sangano reAtuz rinoti mumwe murayiridzi akaremara akarohwa zvakaipisisa ari maoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti
munhu ngaamangani oitwa mainvestigation. Ndo zvatinokurudzira, ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvitemo ngavazvitemo zvavo kuna Commissioner General.
Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Advocate Nelson Chamisa vanoti uori huri kuitwa munyika huri kukonzerwa nekushaya utungamiri zvinokonzerwa nekubirira sarudzo nekutonga nedemo. VaChamisa vataura mashoko aya paine mhosva dzeuori dzinonzi dzakaparwa nevamwe vakuru muZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, uyewo kubiwa kwemari yehomwe yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekutengera varombo mbudzi kana kuti Presidential Goat Scheme. Mari idzi dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka, uye kuZEC kune mari isina kufambiswa zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti 90 million. Muzvina bhizimisi vaWikney Uchivhayo nemumiriri wemabvuku mudare reparamende vaScott Sakupwanya nevakuru veZEC nevasori ndevamwe vari kunzi vakabatwa mumambure enyaya iyi. Asi veZEC vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiramba kuti pane mari yakabiwa uye vachiti havasi kushanda navachivhayo. Taedza kubata sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vachivhayo navasakupwanya, asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Kunyaya yembudzi kuri kupomerwa vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million United States dollars. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakati iri kuongorora vaChimombe navaMpofu, asi magweta avo anoti havasi munyika. Mukuziya nezvenyaya dzeuori idzi tabata vaChamisa.
Zvinonzi vamwe vachiti takachibata kuti tii, takabata munangako kuti tii. Aa, isu hatina zvekuti tii, zvekuti nyika inei kuti iende mberi, tisu Zimbabwe yacho, tisu vanhu vacho, kukanya urangana. Hakuna unogona kurimona ari ega, panotoda vane tsotso, panotoda vanoshukudzira huni kuti shamba kodzi ibve nyika iwane rugare. Tarisai muonera zvenyu, over 5 million vanhu vemuZimbabwe vari kunze kwenyika, vanhu vari kutiza nyika yavo ichipikirwa. Zvinorwadza kuti vanhu vanotapwa, vanhu vachibatwa unapwa, vanhu vane nyika yakapfuma kudai, vanhu vane nyika ine upfumi hwakapuwa naMwari, vanhu vanodanana, vanhu vane rudo, vanhu vakadzidza, vanhu vane mwoyo murefu. Izvozvo ndizvo zvatoda tigadzirise nyika yekwedu imbokwanisawo kudya rinopisa, tikwanisawo kumbodya tichiwana kuti taakumbopukuta muromo. Wanoonawo nehuchi hwenyika ino, ndozvatiri kuda chetezvo.
Iyo nyaya dzviya masimudzai uori uri kunyatsorwiswa here munyika umu, vaChamisa semaonerenyu pangaitwa sei?
Masumuka mhepo yekubva ya kutoita kunge shani zvarinoita zvekuti mari inoda kugutwa zvino vanhu vakaba vasingaguti kana kuita munhiko ayo mari kana kutoaiwa isu taane wadzira wokurya toga kana kudya toga zvinorwadza tarisai mone manyaya dzakaitika kunana Zeki uko zvinonyadzisa kusemesa kuti unoona vanhu vachizama kuzvita vanhu vanoziva zvavanoita asi vachisira nyika zvinotyisa kudai
mungatsanangura ipapo
zviro ndizviro kati negold masia mari yanga ichizinopiwa yegoridhe inotyisa nelithium inopiwa inotyisa tine platinum inopiwa inotyisa tine chrome inodiwa izinotyisa toitawo mamwe matenda anenge achingoitwa imomo mumakamboziva kana pakambotaurwa paya paya pachitaurwa yecovid iyaya yakanga yanetsa yayana drugsgate mari iri kupiwa munyika muno inotyisa ndakambotaura navamugabe rimwe gore ndiri mukabhineti vanga varimo vamiridzi anozviziva nevana munangagwa anozviziva ndikati mari yenyika inode taingoichengeta zvakanaka taigona kuti ushandisa kuti tine tichingonyika takagara tichigona kufudzirwa mombe nevanobva kune dzimwe nyika vamwe vachisuka ndiro vamwe vachiita zvakawanda zvekushandirawo nyika kuti iite zvakanaka isu vomuno muzimbabwe zvizvarwa neupfumi hwatakapiwa namwari takangogara nekuti takapuwa rifa renyika tine nhaka inonakidza yamusiya namusiya asi hatigoni kuiziva zvakanaka kana tisina kugadzirisa nyaya yekutungamirirwa kwenyika dzakabhiridha zipi yakaruza inoda kugadziriswa kuti tidzorere nyika pachimiro chinoonekwa muno musadhaka saka zvakaitwa pasouth africa chidzidzo kuti vanhu havapokani vanhu vanounzana pamwe chete vounganidza pfungwa voita chinhu chenyika yose vobatanidzana varamaposa apa vakagona vapo hongo nezvimwe zvandinosingawirani nazvo zvinotendedzwa asi apa wakuita chake ihombaro tinozvitenda okaizvo nekuti pane chavakaitawo chinoratidza kuti chinhu chakanaka
ndepapi chaizvo pamunopesana navo
pandinopokana navo inyaya yakaya kushamwaridzana nehama dzangu dzekuti chero vaita chinhu icho kuti vanobata chibharo vanongoti yes 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 danda nayo chatai kubhinya hakusi kuroora usengabera uchatendedzi zvinhu zvose zvinoda kuti vanhu vange vachiwirirana nekuyanana kuti tinge tine wanano yakasimwa yakamira yenyika nyika ichienda mberi
Advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Taedza kubatawo mutauriri wezanupf vafarai marapira nemutauriri wavamunangagwa vageorge charamba asi nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kuronga kukwidza mapurisa kumatare richivapomera mhosva yekurova zvakaipisisa imwe nhengo yesangano ravo vari murairidzi akaremara vaRonald Hondongwe. VaHondongwe vari pakati penhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi manomwe nepfumbamwe dzakasungwa muHarare nemusi wesvondo pazuva rekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Urongwa uhu hwaiitirwa pamba pevari kufanotungamira chimwe chikwata chebato reTCCC vaJameson Timber avo vakabva vasungwavo. Vanhu makumi maviri vanonzi vakakuvara mushure mekurohwa nemapurisa uye vamwe vakatoendeswa kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weAtuz vaRobson Chere.
Hatisi kufara nezvakaitwa kuchikora kodzero yememba yedu kwaRonald Hondongwe kuwasunga pasiri pamutemo pamwe nekuvarova nekuvambunyikidza nekuramba vari mutorongo panguva inoyi apo vanofanirange vachidzidzisa vana. Vakatyorwa mutemo zvakanyanyisa uye sesangano romirira varairidzi nyaya iyi vachingopiwa bheu taakutanga zvekare kuti tinge tichiti inopera tichasungisa wese vanga vari involved kunyange mapurisa avo vakakuvara kutyora kodzero dzavo nekuti tinoona kuti vaHondongwe vakakuvara zvikuru uye munhu agara anorarama neurema.
Mungataura kuti vakakuvadzwa pai uye vane urema hupi?
VaHondongwe vakawanikwa vacharohwa zvikuru muviri wose zvokuti vanoshandisa rimwe gumbo ratinoti reartificial nekuti rimwe gumbo ravo rakagara risipo uyezve nerumwe ruoko saka gumbo ravanoshandisa racho rinovabatsira kunge vachifamba rakatyoka zvekare uye rine simbi dziripo dzikanowakanganisa futi nyama dzavo dzemuviri zvokuti pari zvino vari yatinoti critical condition vari panguva yakaoma upenyu hwavo huri panguva yakaoma zvakanyanya zvokuti vakabuda totomhanya navo kuzvipatara vawanikwa vachanga vachaonekwa nanachiremba
vari kubatwa sei vari mutirongo
tichitaura navo patakavaona kumatare pamwe nepatakatumira magweta nekunovaona zvekare ukokoko vari kuti vari kumbunyikidzwa kunyange pokurara chaipo chaipo semunhu ane urema anofanira achipiwa pokurara pane spesi yakanyanya asi havasi kukwanisa kuti vasiri kurarayo uyezve havasi kukwanisa kunge vachipiwa kunyange mana chiremba vomumajeri vanovaona kukuvara kwavakaita nekuwedzerwa kukuvara kwavakaita uye zvekare kuti hapana chikafu chakatsarukana chavari kuwanikwa vari kupiwa mukati metorongo mavari.
Munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati, avo vakurudzira kuti vose vanenge vachipomera mapurisa mhosva vamhangare kwete kuenda pamadande mutande.
Kana pane zviri kunzi zvakakanganisika nemapurisa vacho vari kutaura nyaya iyo vakambotaura here necommissioner general kuti commissioner general vezimbabwe republic police tine nyaya yakayaka
ehe saka vanenge vaine zvichemo ndo zvamunokurudzira kuti vaite nemapurisa
izvozvo chaizvo chaizvo challenge yatina ndeyekuti vanhu vanoenda pasocial media vatisurprisingi vanenge vasina kusvitsa nyaya iyoyo kuna commissioner general of police.
Asi vanenge vabatwa vacho nemhosva mapurisa vanorangwa here commissioner?
Chekutanga blessing pane munhu ngaamanga oitwa mainvestigation ndo zvatinokurudzira. Ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvichemo ngavazvichemo zvavo kuna commissioner general ende ndinoziva kuti zvinotambirwa zvichemo chaizvo chaizvo.
Mubvunzo wekupedzisira Komishina Nyati, vanopikisa vari kuti vanenge vaakurambidzwawo kuita misangano nemapurisa nguva dzose, zviri kufambawo sei ipapo?
Blessing, ndofunga mubvunzo iwo unogara uchingondibvunza nguva yakawanda. Nyaya iripo munyika mune mutemo wemopa. Anoda kuita musangano anofanira kutevedzera mutemo wemopa. Zvinozikanwa izvozvo kuti mutemo wemisangano yese inofanira kutevedzera nyaya dzemopa. Zvichiitirwa kuti kana pakazoitika zvinhu zvinenge zvanetsa zvinenge zvichizikanwa kuti pane musangano wakamira wakati, tikutaura kwamuri kuita kuti pane munhu ava ane zvichemo. Ndosaka tichikudzira kuti ngatiitei zvinhu zviri pamutemo, ngatiteedzerei mutemo wemopa kana tichida kuita misangano yezvematongerwo enyika.
Asika vari kutiwo komishina vakazivisa mapurisa vari kubva varambidzwa kuita misangano yacho.
Misangano iri kungoitwa blessing taura chokwadi. Vanhu vanenge vachiwedzera mitemo vakatevedzera maprocedure acho musangano vanongoita.
Mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeHamas iri kutonga mudunhu reGaza vanoti vanhu 42 vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vanhu ava vanonzi vabhombwa vari mudzimba dzavo. Asi mauto eIsrael aburitsa mashoko achiti abhomba dzimba dzevanopfurukidza mwero vechikwata cheHamas. Dare rinotonga mhosva dzehondo pasi rino reInternational Criminal Court rinoti riri kuda kuti mukuru wechikwata chinopfurukidza mwero cheAnsar Din Islamist Group Iyad Agali wekuMali asungirwe mhosva dzekuponda vanhu muhondo dzaanonzi akapara kubva muna 2012 kusvika muna 2013. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashingtoni. Nasi taita rombora kana kati tine huru kurona muzvare Diana Kuvea vanova ivo mutungamiri wechitungwiza Residence Trust muzvare Kuvea vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvirongwa zvichawanikwa izvo zvichibatsira vagari vemuchitungwiza nyanya madzimai nevanasikana mungatitsana nguro kuti zvii zvirongwa zvamakatarisana nazvo munguva inotevera
svondo ratakatarisana naro tikusangana nemadzimai echidiki muvhuro chitatu tosangana nemadzimai nevarume zvakasiyana siyana chatiri kusanganira inyaya yekuti tine zvirongwa zvekukurudzirana maererano nenyaya dzeservice deliver tine matambudziko akawandisa muno hatina dhamu redu remvura tiri kutenga mvura ende mamadzimai ari kuabhiuswa kumabhoho kuzvibhorani kuri kubhadhariswa mari yekuti havakwanisi kana kuti titenge mvura yekushandisa pazuva uye kune vana vari kunzi vari kubatwa panhengo dzisakafanira kuzvibhorani vachida kuti vakwasike kupuwa mvura saka ndoo dzimwe dzenyaya dzatichataura uye zvekare nyaya yemadavamiro atiri kuita munomuguta semadzimai nenyaya dzemasuweji dzekushayikwa kwemabasa zvinova zvakonzera vana vedu kuti vange vachinwa zvinodhaka kana kuti vachiita zvemadrugs zvakanyanyisa munomuguta kwoitawo zvekareyo dambudziko rekushayikwa kwemabasa taita dambudziko kuunity l kuri kutonzi kuna first street uko kuri kusanganikwa vana vechidiki vari kutonzi kubva mumafomu 1 fomu 2 vari kumira murodhi usiku vachitengesa miri nekuda kwenhamo dzemari zvekutoti dzimwe dzimba atomalodi havachatoda vanhu vanorodhi hazvoya zvekubhadhira kukwira kwemwedzi atomalodi kuunity l saka tiri kusangana zvekazima dzimwe kuti tironge tione kuti taenda panzvimbo ipapo tinoratidzira uye tobatsiranawo nakansela wenzvimbo pamwe chete nemapurisa
musangano uyu muchange muri kuuitira kupi uyezve wakakosha sei nyanya kumadzimai anogara imomo muchitungwiza
musangano tiri kuitira kuzengedza foinonzi zvendiza east constituency wakakoshesa tiri kukoka madzimai ese kuti auye uye zvekare vanokwanisa kutibatsirawo kusponsa zvirongwa izvi kuti tizviite constituency yega yega tine 5 maconstituency apa tiri kuita muzengedza east constituency kuzengedza 4 kuti vauye madzimai tizvitaurire tizvinzwire matambudziko atiri kusangana nazvo mushure mezvo totakura matambudziko acho kana achikwanisa kuti tibatsirwe kuminister of local government zvikwanisa kubatsirwa kumaminista akasiyana siyana totiva matambudziko etinosangana nevakuru tonzwa kuti vanokwanisa kutibatsira sei
tombotarisa iwo madzimai emunzvimbo iyi mataura zvakare kuti pane rimwe dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka zvakamira sei
kutaura chokwadi iri ndo dambudziko rimwe hombe rakurisa rekutokura chiri kunetsa ndechekuti zvinodhaka chiri kubata munhu wese kubva kumadzimai atokura vamwe ndo vari kutengesa zvinodhaka zvacho kwoita mayouth ari kuswera mumabhridji vasikana nevakomana vazhinji aende zvatambudza vamwe ari kufuma chavo vakarara mumarodhi zvandambotaura zvokuti zvinodhaka izvi ndo zvimwe zvakonzera kuti vana vechidiki vasikana nevakura vari pakati pemazera kana kusvika kuna na32 vamwe kutokura kupfuura ikoko vakuwanikwa vachitengesa miri vachinwa izvo zvinodhaka havasisi hanya nemiri wavo havasisina hanya neutano nekuda kwezvinodhaka muguta muno mapurisa ehe takatombotaura nemapurisa akauya akabatabata asi haa hapana chiri kuchinja zviri kuenderera mberi zvekutoti ukatozikanwa kunzi waripota kumapurisa unouya uchivhiringidzwa kudzimba zvekutoti vazhinji vanoto madzimai mudzimba kuti vana vedu vari kufirapa asi kuti vaende unoripota havasi kuripota vanosiyana kuya kuzochikidzirwa uzopwanyiwa mudzimba kana kupisirwa mudzimba saka ndo dambudziko ratinaro saka taitoku takatokumbira mapurisa kuti vatiitivo rinhadzi kuti tive mawhistleblower tongopota tivapa information tisina kutaura mazita kana kusvika kupolisi kunovhura mabheke ndo dambudziko aiwa rakakurisa ende raparadza dzimba zvisingaiti nyaya dzimwe dzezvinodhaka
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives umwe tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko riri kukonzerwa nezvipfuwo zviri kuregererwa zvichifamba mumigwagwa usiku zvinonzi zviri kukonzera tsaona dzemumigwagwa dziri kutora upenyu hwevanhu mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nedzimotokari rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath takatanga nekuvabvunza kuti dambudziko iri rakakura sei
nyaya yezvipfuyo zviri kuregedzwa zvichienda mumahighway inyaya huru inyaya inokonzeresa tsaona zvikuru uye zvekare zvipfuyo zvinoparara inoti zvipfuyo ndohupfumi vanhu vatema vanoita zvekurima kazhinji kacha
saka imi zvii zvamuri kukurudzirawo sesangano
isu tinongokurudzira varimi kuti vange vachichengeta zvipfuyo zvavo kumatanga avo kana kwadoka vanoenda vonoisa zvipfuyo mumatanga vasakaisidzire zvipfuyo zvinogona kukonzera tsaona pamugwagwa
takamboona kuti hurumende yaitora matanho ekudzivirira njodzi dzakadai ichiisa waya kana fenzi kudzivirira zvipfuyo kuti zvisapinda mumugwagwa zvichiri kuitika here izvi
hongu hurumende yakamboisawo fenzi asi fenzi yakazobiwa nevanhu nokuda kwenzara vanenge vachida kungotengesa zvinhu zvokuba isusu sesangano repassenger association tiri kukurudzira kuti vanogara mumahighway vaone kuti mombe dzavo dzachengetedzwa here pamugwagwa apa vadzichengeta mombe dzavo vadzisa matanga kana kuisa fenzi varungu vanga vaine mapurazi iyaya vaitoziva vakanga vakatoisa fenzi pamugwagwa kuti zvipfuyo zvisapinde mugwagwa tinongokurudzira kuti hurumende imanikidzire varimi vese kuti vange vachiisa fenzi kana vachigara pedyo nemugwagwa kuti vasazorasikirwe nezvipfuyo zvavo
imiwo sesangano hamuna matanho amunokwanisawo here kutora ekudzidzisawo ivo vanogara pedyo nemigwagwa ava kuti vange vachichengetedzawo zvipfuwo zvavo
isu sesangano repassenger association of Zimbabwe tichange tichingodzidzisawo nokutaurawo kuti pange pachitorwa matanho pakuona kuti zvipfuyo zvadzivirirwa kubva mutsaona uye zvakare kuti vatyairi vave nehanya pamugwagwa kana vachityairo vavo ziri kuti nzvimbo yakati inokwanisa kuwanika zvipfuyo voderedza ndingangoti speed pakufamba kuti vanogona kuzongomira mushure mekunge vaona zvipfuyo izvi nzvimbo dzinowanika zvipfuyo dzizotozikanwa kunyanya kumatebeland nekumidlands zvipfuyo zviri kungosiyiwa zvichingofamba nemugwagwa madere ajejina varimi vasingatore hanya ivo vanoziva kuti imhosva kuti zvipfuyo zvinge zvichienda mumugwagwa vanogona kutosungwa saka panozoitika tsaona idzodzi ivo vavazoda kubuda pachena kuzotaura kuti imombe yangu yatsikwa zoti vanogona kusungwa nokubhadhariswa mafaini saka ngatichengetedze zvipfuyo zvedu inovapfuma yevarimi kuti zvisatsikwe pamugwagwa ipapo uye zvakare zvisazoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu pamugwagwa
shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva vaGoliath
kazhinji tsaona inokuvadzisa vanhu vasina mhosva vanhu vange vari mudutavanhu vanhu ivo vanokuvadziswa vanenge vasina mhosva kana kuti mutyaira unoti vanozongoona zvipfuyo zvavapamberi saka tongokurudzira varimi kuti vange vachiora matanho kuona kuti zvipfuwo zvavo zvakachengetedzwa uye zvakare hurumende inofanira kumanikidzira varimi vanogara munzvimbo idzi vange vachiisawo fenzi vasazorasikirwa nemombe zvivarega rega sezvatikusangana nazvo pamugwagwa yehighway nemimwe
manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC
tinotenda Jonga iko zvino tochinzwa pamire hurumende yeAmerica pamabasa eutororo ari kuitwa nechikwata chinopfurukidza mwero cheHouthi muYemen.
Musi wachikumi 7 vapanduki vechihuthi muYemen vakarwisa misha nemahofisi zvevashandi vesangano rinopa rubatsiro reUnited Nations vane chitsama vamiriri vedzimwe nyika pamwe nemasangano akazvimirira. Vakapamba vanhu vangasvika kumakumi mashanu vese vari zvizvarwa zveYemen vachiti nhapwa idzi dzaive vamwe vevasori vanoshanda neAmerica pamwe neIsrael. Chikwata chevasungwa ichi chinobatana nevamwe vane huwandu vakapambwa nechikwata cheHuthi. Kunyange hazvo chikwata chemuYemen chine hutsinye ichi chakaregerera nhapwa 113 muna chivabvu, vazhinji vavo nezvikonzero zveutano hwavo. Chichakachengeta vamwe vanhu vane chitsama vachakapamba mukati memwedzi yadarika kana makore chaiwo. Mumwe mumiriri weAmerica kuUnited Nations anomirira nyaya dzezvematongerwo enyika kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at UN vaRobert Wood vakati vanoshoropodza kuchengetwa uku vachiti vanokurudzira veHuthi kuti varegerere vasungwa ava nekukasika, vakati America inoshushikana zvakadzama nemashoko ekuti vapanduki veHuthi vakachengeta muusungwa vashandi vemasangano eUnited Nations vemuYemen, vamiriri vedzimwe nyika, vemakambani akazvimirira, vemasangano ekunze nevemasangano akazvimirira. Vari muusungwa ava vanosanganisira vashandi 13 veUnited Nations. Ambassador Woods vakati America inoshoropodzawo zvakasimba matanho eHuthi ekushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zviri muusungwa zviri kushanda pamwe nezvaimboshanda ichizvimanikidza kureurura pamaterevhizheni. Vakati chokwadi chiripo ndechekuti chikwata cheHuthi chachengeta vanhu ava muusungwa zvisina chikonzero kwemakore anodarika maviri nechidimbu, vachiti kuchengetedzwa kwavo muusungwa pamwe chete nevashandi veUnited Nations kuzvidza tarisiro yepasi rose. Vakati vose vanofanirwa kubudiswa muusungwa izvozvi. Yemen iri pakati perimwe rematambudziko emagariro akanaka evanhu makukutu mupasi rose. Kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi vemasangano anopa rubatsiro kwakafanirwa kukonzera matambudziko makuru mukutakurwa kwerubatsiro kuendeswa kuzvizvarwa zveYemen, vazhinji vavo vari kuda rubatsiro nekukasika. Ambassador Woods vakati nyaya yerubatsiro muYemen yaramba yakaoma, uku vanhu vemuYemen vanoda rubatsiro runobva kunze iye zvino kudarika nguva dzose. Vakati kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi veUnited Nations nevamasangano akazvimirira kunokanganisa mabasa emasangano aya ekupa rubatsiro. Ambassador Woods vakati zvakadaro zvakare veHuthi vari kutsvaga kushandisa manyepo kuhandisa kukundikana kwavo kuwanisa zvizvarwa zveYemen zvavanoda zuva nezuva. Vakaenderera mberi vachiti zviito izvi zvinodana mibvunzo yekuzvipira kweveHuthi kuitira zvizvarwa zveYemen zvakakodzera kuti vaite, asi zvinoratidza chinangwa chavo chekuendesa mberi zvido zvavo. Ayo akari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muYemen zvichikonzerwa nechikwata cheHuthi. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Bikita Minerals 2 Chicken Inn 1, Ngezi Platinum 2 Herentals 1, Tiro 1 2 Arena Movers 1, FC Platinum 1 Simba Bora 0, ZPC Kariba yaita Mangange 0-0 neBulawayo Chiefs. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti kutadza kutungamira nyika ndiko kuri kupa kuti uori hutekeshere muZimbabwe. Sangano revarairidzi reATUS rinoti mumwe murairidzi akaremara akarohwa zvakaipisisa nemapurisa ari muusungwa. Mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati vanoti kana paine anenge aine chichemo anofanira kumhangara kuhofisi yemukuru wemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wonamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuNhlangula 2024 mukipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe ekhuluma ngelinye ilizwe and then wafaka futhi le America phakathi ama statements lawana akekho right in a way.
Kula bantu abathi lenze kahle eZambia elimangalele uMongameli Emmerson Mnangagwa eSADC the African Union ulandela ukuchothozwa kwakhe eZambia.
Silokuhlangana lencingo zenyoni isebesifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhana siyakhipha.
Kula usifazana abalisana lokubulawa amahlayana kwinyamazana zasendle. Namhla sixoxa lembongi elodumo Obed Dube ngenhlelo aziqhuba emabhandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabanye abathi lenze kahle eZambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwinhlanganiso yeSouthern African Development Community leye African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakule Russia ngobudlelwane belizwe leli lele Melika. Bathi uMnangagwa watshela umnumzana Vladimir Putin ukuba ele Melika lisekela eZambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia umnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba eZambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe ekhuluma ngelinye ilizwe and then wafaka futhi le America phakathi ama statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona nje babebone ngani indaba le private it will not be known but unfortunately amazwi kaMnangagwa la aphumile nje thiwa kuphumile evideo.
Umhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso yeSADC le AU kwanceda amazwi omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le yakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia irelationship ngiyakudala le it's an old relationship which goes even before singakabile independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo ointatheli zindaba esebenza kweZambia uMnumzana Vusi Moses Phile Sibanda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Uqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane ukuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwana abehlukaniswe ngomfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye kungaba nje ive ungakhangela ukuthi ukudla konke nje mina ngiphila lapha eZambia akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kithi ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili so sikhangelela ukuthi baza khulumisana isadakule AU ingenele lapho kweneliseka khona bazama ukuthi bababonise bakulungiswe lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
President wase Zambia ucorrect ukuthi ayeyiraise leyo issue kusadak because iCall okufanele bakwenze yona iplatform available kumaid of states ase Southern Africa kulabo Troika on Defense and stuff like that. UPresident wase Zimbabwe waphambanisa ngalokho esikuthi diplomacy ukuthi ayekhuluma ngelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa uMnumzana Gutamsaka okubandla leZANU PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulisana phakathi kwamazwe la lele Melika.
As long as kulabo HH leZANU PF akulabudlelwano obuyaphambili. Kodwa ungaba le HH ne opposition eZimbabwe o Triple C banivani baba lobudlelwano thila sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu silabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe okumele umuntu akukhayela ukuthi nxa ungumongameli welizwe okhayela sithi ngesingizi ngama interest ama citizens akho first so ubaba umnankakho okhangela isecurity yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia umakhelwane engakhayela ukubana usesenza into engakompromise isecurity yelizwe lethu umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe
elomeli kalidilisekela amazwe atshiyeneyo ukuze kazi le-Africa ukuguqela eleZimbabwe
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawafu
wezemabhandleni kulabesifazana ewange abazinikele ukulwisana labazingela inyamazana zasendle mahlayana abafundele umsebenzi lo bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezijiyeneyo kubika uNokuthaba Dlamini
Abesifazane laba abayisichiyagalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelukhoba Dingani eWange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizibiza ngokuthi ivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lomsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni izebe sifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhana siyakhipha kulencingo size enkulu eyabe ngenyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha
uManxube uthi phezulu kokususa emijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele kade kubulale lendlovu kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo
uyahlangana labanye amaphotsha abaye bethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe ende kuyabe kunzima kulezinye ingozi ezikhona kodwa hayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingathole izinyamazana seziphelile
isikhulumeli sePainted Dog Conservation umnumzana Ronnie Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvike phelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane
kuyinto sibili esithakazelelayo lati kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubo mama and so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu
Umnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-Rangers course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu.
Amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisi ukwenza okwenziwa ngamajaha yikho sithelathi hhayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje abafana lamankazana bayafanana kula mehluko omkhulu so sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini okwenziwa ngamajaha
ngokutsho kukazulu iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi
ungakhangela amaranger ethu wonke aqatshiwe amaningi ngabalocals ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho so yibenefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi
laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiya ngesisindo secala iPainted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokho sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila ngencingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lwe-Iganyana Arts and Craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho inkangelelo ikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi ngimele iStudio 7 ngisemabale nginokuthaba Dlamini
Guk
ugama
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Zangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Abezindaba abeReuters wabika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 ababulewe libutho lakwele Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona leHamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo usemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwele Tunisia eSaudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe yikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga omela iHarare edale lephalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi atshaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabe sifazana.
Lokho kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho eZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-attende umhlangano and wesofa umhlangano wangkhona ubuku-private residence endlini yomuntu kabuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqamuka inyawo abakwanisi ukuhamba ngabantu ababhajuliweyo abanye banamanxebanxeba batshaywe ngembobo. So nxa kuzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolu hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo labanye abantu abatshayiwe ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela umhlangano. So usibuze ukuthi icala abalibuleyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluku esinjalo yisilo and ungakhayela ayisukho ukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalelisane khona lapha estoyisini. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa namanye amalunga ebandla lezanu PF lapha wena athi umhlangano weSADC ususondele yikho ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanya ngani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama videos akhona abantu betshaywa behamba beguqile besikubona konke lokhu itotsha yona le. So nxa besithi into leyi ifremiwe iyarifreme nje kulomuntu umuntu ezicamule unyawo ngithemba libonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwanisi uhamba nxa ezama ukunyathela uzokuhlu umze e-screama. So kunomuntu angazilimaza ngaleyo ndlela ukuzoportray ukuthi akumanga kuhleli izweni. Ngaku amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingapi and ungakhangela ifinde parliament omunye u-MP owethu owebandla u-honorable Jikomo owebudiriri uzamile ukuyikhuluma indaba yona leyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwandaba kodwa thina lapha esiconsenti ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abatshaywe ngayo bazwise ubuhlungu balimele basenkantolweni. Njengohulumende njengephalamende umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo. So into yangikhona vele ihle yavalwa la nguspeaker wepalamende ukuthi hhayi asingeke sadiscuss intoni
like lakubona yini eminyakeni edluleyo njalo libona kusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngani.
Yinto eyaqala kudala lingakhangela even sisathola uzibuse omama babebandlulula kakhulu betshaywa besenzana. Kuthe even after independence sikubonile sikufonye MDC same story ungabona kwamanye ama-videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula betshiswa izibonu lezi betshaywa belala phansi. Liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uTudy Stevenson umuntu ongumama ngendlela atshaywa ngayo waza wephuka isandla. So and ukhangele lo nokufa kwabo more blessing and ukhangele even la ngesikhathi sese-election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi betshaywa kuzwisa ubuhlungu njengami njengomuntu ongumama kunje. So ugcina usesama ukuhlala elizweni lalakini where you are supposed to be enjoying ama-freedoms akhona ku-constitution.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shirietenga omela iHarare edalele iPhalamende kusilinganiso sabesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga ungadinwa lakusasa sokwesikhathi sikaZulu akeleza ukuthi silibhathelene namhlanje. Kusigaba liphuma lendaba lithona lendaba namhlanje ke sixoxa lembongi elodumo umnumzana Obed Dube uzibiza ngokuthi African poet. Dube, siyawamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu kwamukelwa. Salibonani lonke balaleli emagumbi mina nimane omhlaba ngingakhohlwa ukungilala umsakazi. Ngithemba liphilile lonke lama engiyadodoba nje.
Yes, akwazi ukuthi uyimbongi njalo uyahamba emcimbini etshiyeneyo njalo yicomedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa. Kodwa kulo hlelo lwakho lwabogogo akusitshele ngamafitshane ngalo.
Angithandi ukusebenzisa balithi ogogo baziintombi zami namankazana ami. Ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike kibo ngigwejise labo ngixoxe labo. Esintwini kuyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho bese ngibaphathela khaba lakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando. Sengilesikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke nje izikhathi zami ngisaphile emhlabeni. Ngaphandle kwalokho kule nsuku ngihamba lasezikoleni njalo nginika abantwana istationary amapheni amapenseli abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads.
Ye, nxa sikhangela ke kwini okwakwenza ukuthi ube nenhlelo ezinje.
Ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcina ngumama ngelabazali. Ngiyakwazi ukuthi mina ngisafunda esikole lami ngangeke ngihlale phosa inyanga yonke ngelapheni uzuye hlakula emzini kumbe ufothole imigqubo emzini ukwenze lokho. Ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abanengelabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bagcine befeyila ngabazorepresentatives babona ezikolo. Kumele sibancede njalo kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa ingela amaphethi ahlale mhlawumbe isuku ezine ezinhlalo ukuthi azabe azahlanzeka phinda abuyele esikolo. Uma kumenza inyanga yonke ngethemu yabe lovephose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga lengxenye ngibona kulomthela ebantwana ekufeyileni. Ngase sithi ake ngizame lami kwengikutholayo ngihlephuna okuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni. Ezalukwazi ngithanda ukuthi izalukwazi zile mbali engabhali lwana ezingwalweni esazifunda esikolweni ezilayo ngemkhuba lamasiko kwakithi. Abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayaloya bayabenyanya abanye bayababalekela. Lesenke ngafika kibo abantu fikuthawula abantwana labazulu kodwa abafuna ukumbona abathi uyaloya. Kuningi sengikufunde kulabana abantu engangingakwazi la ngisazenza sihlakaniphi ngisababalekela. Loku banxeti sengikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa. Uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi. Ngake mbona nxa ngifake isithombe ngilabo kudle zokuxhumana abantu baningi kubajabulisa lokho ba bayakwazi ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabaxhakathi ngabantu abadala abakhuluma intshozi beziningi. Kodwa ke mina ngokwami kwese ngifunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngafanalo uthola aluba ngabe ngangingqenqa ngibabalekela.
Nxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezo kumele benzeni?
Bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sibili ngithatha ukubabonga. Bangaxhumana lami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngama uniformu, izicathulo nalo kwesikolo, amaphedzi entombini zami ngibathekela ukudla lesigqoko njengamathenesi kathi sikuyaqanda lezingubo. Olani noma yini afisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi. Baningi abantu abadinga lezo zinto kungabasiza kakhulu.
Cela inombolo yakho uyiphinde futhi.
Inombolo zami ze WhatsApp zithi +263 +2637123366972 +2637123366972 kumbe vaya ku Facebook page yami ebhale Obed Tuwe the African Poet sikhona laphi number zami kumbe ngangi inbox njalo uqoqe noma kungakanani kuyalwenza utshintsho akukho ukuncana akukho ukukhulu ingqe uphe ngenhliziyo yakho yonke kuyalwenza utshintsho abantwini
yeleke imbongi elodumo Obed Tuwe ukhona ngaleke ewange sibonga kakhulu Tuwe ungadinga kusasa kwakho.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yes, ke sizwe ukuthi abantu ke bathini khona phakhe ku Facebook yethu ye VO Indebele ake sizwe ukuthi bathini. Yes, siyabona nge sike sathumela kini lapha ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe eSadik African Union ngele Zambia. Sizwe ke ukuthi bathini u Bim Mdawini Sibanda uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi ngeZambia kuPutin. IZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko, yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse. Sikhuluma nje ibandla leZANU-PF liyabusa ngenxa yakwele Zambia. So ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu, asifisi ukuthi akuphinde futhi. Sibona zani lapho aphambanisa khona yikuthi kalabacebisi abakhona. Singazi khona pho ke Mdawini siyakuzwa kakhulu. Dumela ihle manzini la ubhalile lapha uthi ke kanti umongameli wethu kananzelela ukuthi lanxa ke kuphoxana labantu beZambia kungani kweba khona ongani kuyahlupha. So ke abekwazi ukuthi abantu bamhlophe bayadlelana kuhle, lathi abansundu kumele sidlelane kuhle. So angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu kuyamane ukuthi kulungiswe khonoku. So khonoku ke ukuthi adlelane lo Putin ecine dethisa elemelika sibona zana sonto eqondileyo. Kuzobuya uCarolina Sibanda uthi hey, lapho umuntu omdala watshaya iganga noma kuthiwani. Thando Ndlovu la uyatsho ukuthi hey bantu kambe kwasekutheni umongameli sethula udaba olunje. Belinda Moyo uthi isintu siyalwa bakithi ukuthi kukhulunywe khonoku ongani kunjalo. Kuzobuya ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa singazi kunengikhonoko lathi siyamangala ukuthi kambe wasekutheni kumntu omdala. Kitso la uyabhala lapho uthi Mnangagwa kayenzi kuhle. Kuzobuya abanye esiza ukuthi wathini Mthokozisi Ndlovu uthi hayi phela lingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe. So singakhohlwa khonoko njalo singazikhohlisi ngokunye okunenge. Then uDube Ndaba uthi ya umdala lapha uqabanisa abantu hey kuyahlupha konke lokhu. Kuzobuya-ke uThabani Nkomo uthi nxa kungakhitshwanga ibandla leZANU-PF embusweni akula nto ezahamba kuhle. Ye laba-ke ngabantu abasithumele imilayizo yabo khonapha ku-Studio 7 kukhasi le-VO Indebele. Thina lapha asikasandla lokuthi bethulani, bazethulela-ke abakhuphisayo. Ye kunjalo, siyabonga kakhulu. Okwamanje ke sike sizwe ezomculo. Ngasindoda ikhulune qiniso, baba mbesifa,
njani iyalibingelela umcebisi oculela amathoko amahle hamba nawo bright ngisithi iphilani bantu bakithi umsebenzi wethu isiwenzileyo ngodisemba nje odlule sahluleka ukuthi simlethe napha kwistudio 7 ngenxa yokuba bhizi nezinye zezinto sithe sike silethele wona namhlanje i-enjoy lapha kunengoma ezimnandi kakhulu ezifana nabongasutha izingeki ngifike ngithi khakha ngisabe lecholocho ahlangana nodali channel eza kithi TV bese kuthakatho kamahle 2023 uzodlala nje zonke ngokunjalo bazo zimnandi kakhulu bantu bakithi sicela futhi nge-sponsors abafisa ukusponsor abafisa ukwelekelela ngalokho abanakho niyakwazi ukusithola kule nombolo 083-891-0413 083-891-0413 nesincedise ukuze nathi sibe namandla siqhubeke sisijabulisa abantu siyaphambili sithi siyabonga lapha thank
yazizo ukuthi sithini sikolapha ke Washington DC singakehlukanisi sikhangele esinye zenhloko zendaba eselazo namhlanje kulabantu abathi lenze kahle leZambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa eSADC African Union kulandela ukuchothoza kwakhe eZambia siqhuba lapha ohlelo lwethu namhlanje olubhalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale